Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 13/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yepamusoro muZanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pokongresi yechimbi chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare kwete mwedzi wapfuura. Mutori wenhau wekusungirwa nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa anobviswa pausungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muZanu PF yePolitibro nhasi yasangana ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe negadziriro yekongresi yechimbi chimbi iyo iri kutanga nechishanu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitibro uyo watora maawa mana, mutauriri weZanu PF Simon Kaya Moyo, vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika, uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzePolitibro pamwe neCentral Committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa anga ari mubato ravo. VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaParents Shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwanira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato reCommunist Party rekuChina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauriri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari tarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zviri very important nekuisa mawo veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvizvi ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvepata tasvika pakuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
Vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara ndo zvichaadhoptwa sewekongresi kuti vanhu ava zvoindodzwa vanhu vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona purezidendi pavakasaruvenyika vamunangago pavakasarudza makurukota ehurumende havana kuti imimi maimbosenza navamugabe, saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvizvi nguva yekubatana hapana vanhu vanofanira kudzingwa zvakatorambidzwa izvozvo kuti vanhu vadzingwe musangano. Of course pana anonzi suspension, pana anonzi yo suspendwa kwemakore akadai, zvo indozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi takudyawo, tisi takutonga, saka maimboti shungurudza. Izvozvo zviri kuti musangano haushandi. Direction ichapiwa musi weFriday parikwa Congress yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambire zvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo, icho chakazotorwa navamunangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana paCongress nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yeCentral Committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wePolitbureau nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rava nachipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute nasi rabudisa gwaro rinoratidza kuti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare, uye rinoti harina kushamiswa apo mauto akazomanikidza vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa mwedzi wapfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipara gwaro rakanyorwa mushure mengoro yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino, iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mud Terrain Political Economy under Military Capture, mukuru weZDI Dr. Pesai Ruhanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo akazobvisa vaMugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbove mabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko, inoratidza kuti vechiuto vari munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi vaRuhanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZDI inoti nekuda kwekugunun'una kurikita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiriri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindiri munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rekudzivirira nyika. Vafani kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwokuti kana varetire mupolitics, varetire mukuita safe the country, ndopavanokwanisa kudii kuzoitawo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafani kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
Mazimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inoteera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvinobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto neva enda nezvanoita zvematongerwo enyika kuti zvakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei, uye kuti kana tichitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotonga zvakanaka, yatinoti dhemokirasi inenge yakamira sei munyika, zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvese izvi.
Vakolin Chibango, Veku Election Resource Center, vati kunyange hazvo ongoro yakaitwa mauto asati abviswa mugabe pachigaro, inoburitsa pachena umbo hwekuti mauto anga agara achipindira munyaya dzevanhu, asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo.
Vanhu vagara vane simba, ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November, masoja acho akadawo kuti tingovapo, kuti tivataridze, kuti tiri kuvasupport. Izvozvo zvinotaridza kuti vanhu vane simba, kana zvisina vanhu, hazvina gwaro, hazvina legitimacy.
Mukuru wa Youth Forum Zimbabwe va Wellington Zindove vauza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro, vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro ajojina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tongi wedare rea magistrate mamutare amai sekai chundura na sabisa parimandi mutori wenau Kenneth Nyangani uyo akasungwa nemapurisa mushure mokunyora kuti mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Grace Mugabe vakagovera nhumbi dzemukati dzakambopfekwa kuvatsigiri veZANU PF mudunhu reManicaland. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Nyangani uyu anonyerera bepa Naure News Day akasongwa musi wa 2 Gumiguru uye ange achitongwa achibva kumba mushure mekunge abvisa mari yechibatiso inosvika madhora mazana maviri. Nyangani anoti afara nekuregedzwa nematarisi sezvo kuramba achidedzwa kudare kwange kumukanganisa basa rake uye kumushaisa rusununguko.
Azwa nhasi ndikunzwa kufara zvikuru nekuti dare rati tichazokudaidza kumatare nemasamons. Ndiri kunyanya kufara zvikuru nekuti nguva yekushanda yanga yakuita shoma kuti nguo pano pano ndadzoka kudare. So izvi zvichandisunungura kuti ndinyatsa kuisa basa rangu mune rugare, ndino marights angu ndichito basa rangu zvakanaka.
Gweta raNyangani va Brian Majamanda vesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights audza Studio 7 kuti vapikisa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende vaakuda kwashebhosha chekuti Nyangani arambe ari parimandi kusvika gore rinouya apo vanenge vachitsvaga umbowo hwekumuroverera nemhosva. VaMajamanda vanoti Nyangani auya kudare kanopfuura kashanu, nyaya iyi ichitadza kutongwa kudzimara mutongi amai chiundura vazomubvisa parimandi.
Rekera mhosva vanga vasvagadzirira kuti nyaya yake Nyangani inenge ichinzwika mukoti. Saka magistrate avapa mutongo wekuti kana vachinge vazogadzirira kuti nyaya inzwike vanozoproceed nyaya machine nemasummons. They will proceed by those summons. Then nyaya yachinodini inozonzwika kana vachinge vagadzirira. Vanoperekera mhosva vanga vataura kuti nyaya izonzwike musi wa 12 January 2018. Saka isusu tazviramba chaizvo nekuti takaenda kukoti kana pana kashanu. Vanoperekera mhosva zvinotaura kuti hano hasati aredi, mawitness edu havapo, tichine mainvestigations achida kumboitwa. Saka isusu taramba nekuti
VaMajamanda vanoti vafana nekubviswa kwaNyangani parimandi vachiti izvi zvinopatsigiswa kumatare dzimosva zvikuru panyaya dzekodzero dzevanhu nekuwaniswa kwemashoko kune veruzhinji. Vakasanobata chigaro chemukuru weMedia Institute for Southern Africa Mr. Zimbabwe vatavani moyo vanoti mutongo wanhasi wabudisa pachena kuti mitemo mizhinji yemunyika inombunyikidza kodzero dzevanhu kunyanya vatori venhau kuti vasanyore chokwadi uye zvavanoda.
Zimbabwe tinotaura isu tichiti zvatakagara tichitaura makore ese, mitemo iripo haikurudziri kufambiswa kwakanaka kwemasoko nekunangana nevatapi venhau vachimbunyikidzwa zvisina mwero. Sezvatiri kuona panyaya yeNyangani ndezvekuti mutemo unoshandiswa kuti utyidzire mburidza nekusunga munhu kasi vachiziva kuti haana mhosva.
Vakumbira mafunda ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu. VaMafunda vaudza Studio 7 nhasi kuti zvabuda mudare zvinofadza vose vanorwira kodzero dzevanhu munyika uye nepasi rose.
Kuti wanyangani zvanga zvisina kukodzera kuti vange vachisungwa pazvakaitika kana dai panga paine kukanganisirwa kwanga kwaitwa kana kuvamupfumi kana vaifunga vakakanganisirwa, pane nzira dzanga dziripo dzekuti zvigadzirisiwo zvitaurirane, kwete kuti vanyangani vasungwe zvose zvamunoziva vanyangani vakatorora muchitokisi kana kuti mumapurisa. Zvinhu zvisina kutifadza zvikuru. Isu tiri kufara nekuti dare rasvika pachidanho ichi kuti vatapewo nhau havafaniri kunge vachisangana nemabasa akadai, vanofanira mabasa avo zvakasununguka.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anogara achinyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevatori venhau panguva yavanenge vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, chiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMyanmar yazivisa nhasi kuti vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vasungwa muMyanmar vachifungidzirwa kuti vane magwaro akavandika emapurisa ane chekuita nedambudziko revapoteri mudunhu reRakhine. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti nyika dzemuEurope hadzisi kutora matanho okudzivirira vapoteri nevanotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika kuti vasayambuka gungwa reMediterranean vachibva kuLibya. Izvo zviri kuvayanika kuti vatorerwe kodzero dzavo pamwe nokushungurudzwa. Kunyange hazvo zvakabuda pachena kuti hurumende yeAmerica haisi kuzokasika kutsunugura panyaya yematanho yavakatora paZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mumusangano wokuziya remangwana reZimbabwe wakaitwa nezuro mudare reSenate remuAmerica waikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, zvinoti zvakafadzwa zvikuru nezvakabuda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevakapinda mumusangano, Dr. Norbert Mugwagwa, vanovesa chigaro webhodhi board resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, iye zvinoti nemukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine hwindo rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti hamufaniri kuti mumire muite vaokeri kuonai kuti maZimbabweans akaedza kwavo kutadzisa kuti vanoda kuti zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechekuti chokwadi maelections anodiwa anofanira kunge ari maelection ari free and fair. ndinoona kuti chinhu chinovindiswa onei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiite maelections dzisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinhirwawo navagolden makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yavaRobert Mugabe.
Ini zvekutaura zvakangu ndechekuti iko zvino vaMnangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti okay, iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kuunza shanduko. Zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection, kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible, anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori, kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya idii, nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika, uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti okay, pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kutoita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe nyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Savana Madamombe, vanotiwo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi, havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzise zvinhu zvedu. Tinoda kuzvigadzisa, asi ngatitorei zvatakasanganisa zvacho tofamba nazvo zviri izvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi, tisadzokerere zvivita zvatakasanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umboo hwavo, vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno, kubva kuwhite house kunational security department kucapitol hill, dzeyekutaura its time to build Zimbabwe but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think manhu vatitaura tichiti there has to be incentives for good behavior. So the ball is in our court. Ngatiregei kuchemaba tichiti sanction or no sanction. Let's walk the talk. And ndo chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa, vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Dei munyika yekwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana neveunze menyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga kubatsirana zvanza zvinogezana.
Komiti yeCongress iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yavaMnangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchine mukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington DC.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubisa zvinhu nemitemo inozviringa vanoda kushanya kuZimbabwe. Rinotiwo dai hurumende yagadzirisa nyaya yemari iri kunetsa kuwana mumabhangi kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe nevekunze vakwanise kuwana mari dzavo. Mukuru wesangano iri vaInnocent Manyera vanoti zvinhu zvidiki diki zvinogona kugadziriswa nomuromo chete ndizvo zviri kukanganisa mamwe mabhizimisi, kusanganisira migwagwa inoda kugadzirwa nekuwanikwa nyore nyore kwemavhiza.
vanhu vanofanga vachishanya vari kuZimbabwe pashavo vanga vakuita vashoma nokushaya kwekwemari vari kubva kune dzimwe nyika vanga vachiona kutiZimbabwe kuti dhurei ende vanga vasingatsigiriwo zvimwe zvinhu zvakaita semapurisa panzira nemamwe mateksi anga achiisiwa aita senge ari kurwadza bati sekuona kwedu tine tarisiro yekuti zvinogona kugadzirika kaplayers emuhospitality tikasapota ministry of tourism and hospitality industry inoona senezvekushanyirwa kwenyika yeZimbabwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka pano tochemera kuti dei takwanisa kunge tichibatana navo
saka pari zvino munoona kuti zvinhu zvaita sekuti pinduke zvakanaka
tine tarisiro yekuti zvinge zvichidaro nokuti zviimbiso zvatakapiwa nehurumende nemamwe mamiriro emitemo inenge ichishandiswa nehurumende tinoona senge zvi zvinogona kufamba nepamwe
mitemo yamuri kutaura iyi ndeyechii
tinoona pakanyanya taimbochema zvakaita seuwandu hwemapurisa parod tochema futi nenyaavhiza kuti nyika dzainzi dzinoda mavhiza kuuya kuZimbabwe iyo ine vashanyi vashoma dzaa dzakanyanyisa kuwandisa kudarika nyika dzinotoshanyirwa saka tiri kuti isu tisu tinoona tisu tirimo mubhizinesi racho tinofanira kumeka sure kuti gavhumendi taipawo muono uyoyo tofambira pamwe chete nyika yoenderera mberi vashanyi vowanda
pari zvino chinhu chakanyatsooma chamakatarisana nacho ndechipi
chinhu chatingati chakanyanya kuoma chinogona kusudunuka nokukasira kana dei zvaibvira inyaya yemari
vanhu vemuZimbabwe vanosimudzirawo here hospitality industry
vanofamba ende asi changa chapupa pane nekudzikira nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvakaita semari
chamungada kuti hurumende iite iko zvino nokukurumidza chingave chii
chatinganyanya kuda kuita nokukurumidza ndofunga ndo nhau dzakanaka dzatinenge tiri kutambira dzekuti rbz ine mari yakaita inova iro dzanga kwenyika yairi kuisa kuvanhu vanozokushanyirwa kwenyika kuti tinge tichigadzirisa nzvimbo dzedu vanhu vachiaplya maloni ikoko vachizogadzirisa nzvimbo kuti zvifambe zvakanaka
avo vange vari mukuru wehospitality association of zimbabwe vainnocent manyera vachitaura vari parunhare muHarare nhasi palive talk tinenge tichitarisa hurukuro nekutaurirwa kwakaitwa nevanhu nevamiriri vemapato akasiyana-siyana okuZimbabwe kucongress yesineti yekuunited states zvinoimba kuti muchasangana nesu nenguva iyoyo
yacho ya kapenga.
Tanga wepa sando, paida moyo, mimanzi watakuridzira inasi, uchipa kuno kustudio 7 iri Washington DC.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba yamasimu futhi bafonti baye address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu-1. Every Zimbabwean is got a right yokuthi abe lensimu nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe aphiwe abantu. This thing yeland reform must be revisited.
Umongameli Nangagwa ongunobhala omkhulu weZANU-PF ukhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ebandleni leZANU-PF kanye labohulumende kuseyaphela umhlangano weCongress.
Akamizi kathesi abangela zithupha abangarejistanga kathesi akusahambeki. Amasocha bahle bababambi baya befayindisa ama-$15 kwampani central.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasocha lamapholisa abikwa ezihlawulisa amadola alitshumi lanhlanu i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Abasakhulayo abakade besebandleni elikhokhelwa ngukhosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kuZANU-PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kuZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Mnangagwa ongunobhala omkhulu webandla leZANU-PF uthembise abangene umhlangano wedale laphezulu laleli bandla elePolitbureau lele Central Committee ukuba kuzomele baqhube umsebenzi wokuphutshisa isikhathi sabo sokusebenza esabekwayo. UMavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Kaya Moyo ekupheleni komhlangano wePolitbureau esekhulumisana lentatheli zindaba ezethulela okuxoxisanwe ngakho. Intatheli zindaba zimangaliswe ukuncipha kwesikhathi esithethweyo ukungena lomhlangano obukhokelwa nguMnangagwa ngokwakhe, okuyinto entsha nxa uqathaniswa lalapho isakhokelwa ngumnumzana Robert Mugabe. UMoyo uthi umphathintambo wezokulima u-E. Marshall Perenshiri utshelela umhlangano ukuba ilizwe lilomumbu owenela kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo. Okunye okwethulwe kulomhlangano uMoyo uthe ngumbiko owethulwe ngunobhala wezemithetho umnumzana Patrick Chinamasa oveza ukuba sezibonakala izithelo zenguquko yenkokheli entsha elizweni.
Virtually all former sister liberation movements in the subject
wonke amabandla ezombusazwe alembali yokulwa impi yenkululeko awesigabeni sangesezansi kwezwelakazi le-Afrika aseyazisile ukuba azoba khona kulomhlangano we-Extraordinary Congress ukubalisela lele Communist Party lakwele China.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uNkosazana Beauty Hlatshwayo uthi ujabuliswa inkulumo ephezu kokwethulwe kuphathelane lohlangothi lwezokulima elizweni.
Indaba yamasimu futhi bafonti bayi-address yena leya ngoba kulabantu abalamasimu 30 engu-1. Every Zimbabwean is got a right yokuthi abe lensimu nxa efuna, nxa ekwanisa. Amasimu lawo vele kakhathwe, amanye athathwe, aphiwe abantu. This thing ye-land reform must be revisited.
Ubonge inkokheli eyaqhuba uhlelo lwe-Command Agriculture ukuba isize kakhulu ekuthini ilizwe lithole isivuno esihle.
We thank God ukuthi kwaba le-Command Agriculture. At least ukutshengisa ukuthi abantu lingabambana, lingayenza into enye, into enye. Into ziyahamba kuhle. I-Command Agriculture yaphumelela, abantu bathola umumbu, abantu kwabalambanga.
Babika befika phose inkulungwane eziyisitshiyagalombili abakhangelelwe ukuzangena lomhlangano. Abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu bakhona kuyinkokheli yebandla evela ezigabeni zonke zelizwe ogoqela amalunga e-Central Committee. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezibhadalisa inhlawulo yamadola alitshumi lanhlanu, i-$15 nxa zitholakale zingabhalisanga ukuvota njalo zingelazithupha. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Exoxa le-Studio 7 emhlanganweni wokuphathiswa kwabantu abangelazithupha kanye lencwadi zokuzalwa, unkosikazi Majuri Dube uthe kulabantu abambalwa emzini we-Cowdrey Park ababanjwe ngamasosha bahlawuliswa imali enkambeni yamapholisa e-Central Police Station.
Izakhamizi kathesi abangelazithupha abangarejistanga kathesa kusahambeki. Amasocha bathe bababambe baya befindisa ama $15 kwampani Central. Bebabuza ukuthi izithupha zingabe bayazithatha njani izithupha bengela bazali bengela abantu ababathathisayo. So kunzima elizweni kona pakathesi ukuthi nxa ungela sithupha ungarejistanga impilo isinzima, kusahambeka, kusasebenzeki. So kunzima.
Isikhulumi samapholisa uInspector Precious Simango uthe abalwa lazi lezehlakalo lezi kodwa nxa zisenzakala azikho emthethweni. Ucele abantu ababhadaliswe lezo mali ukuthi balethe ubufakazi obuveza ukuthi bahlawulisiwe lezo mali. Laloba kunjalo, ababanjwa bengelazithupha omunye enguWinston Junga uthe babuzwa izithupha lokuthi sebebhalisile ukuvota ngamasosha aku-6th Avenue koBulawayo.
Labantu abatshayayo phandle lapha ngamasosha ngendaba yokuthola izithupha, indaba ungarejistanga, so bakhala ukuthi bona banazithupha bafuna ukurejista ukuvota, so sebethwele nzima phandle ukushaya amasosha ku-6th Avenue yethawo.
Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Efincube uthi ukutshontshela abantu akuqondanga njalo lokhu kutshengisa ukuthi amasosha asefundiswa ubugwelegwele ngamapholisa.
Amasosha ke abe sekutraining kulamalanga esethwena ngamapholisa ku-corruption ekutshontsheni ekwebeleni abantu ekuhuquluzeni. Ngokuba amapholisa agraduate azabhoda ngale kwalazo balazo lezo zithupha zokwebela abantu bebengasasuka emgwaqweni sebelala khona bavuke khona sebezitshontshela abantu i-roadblock. Uhulumende lomutsha nxa ngabe engazange wangenela endabeni yokuthi kungebiwa uzafana masinyane layana lwana osidlileyo ngayo yonke indlela, ngokuba okufanele kulethe umehluko yokuthi ukhona otshontshela abantu kumbakekho. Kuyadingeka ukuthi masinyane bahlale phansi bakulungise khona lokho, kunqandwe ubusele ebantwini ngokuba kulapho obuhlezi khona. Nxa ngabe ke sebefundisa amapholisa amasosha into yakhona sifuna ukubonakala, masinyane sokumele ilungiswe.
Kulandela ukuhluthunelwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabakubutho, amasosha lokhe esezitaladeni njalo sekuphume imbiko eminingi yokukhahlanyezwa kukaZulu libutho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Nidamwave, 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Abe MDCT bakhala ngokuthi abantu abaningi abasila ngesikhathi sombhoqazwe wegugurawundi abasoze benelisa ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR ngoba bengalazithupha lencwadi zokuzalwa ezatshabalala ngaleso sikhathi emkhonweni weMandebeleni laseNkabazwe. Wanastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota olwe-BVR lukhangelele ukuphela ngeviki ezayo ngolwesibili, kodwa wonke umuntu ukhuthaza ukuba luqhubekele phambili ukuze wonke umuntu ofisa ukubhalisa abhalise luthi selumiswa. Unkosazana Thabita Khumalo uthi uhulumende wenza ngabomo ukufaka imigoqo ebantwini abaphepha kumbhuqazwe weGugurawundi.
The victims of the Gugurawundi genocide will not vote. They do not have IDs. That is what we are working on now, and the voter registration is going to end very soon. How then do we get a special dispensation like he said, but we are presented our IDs, so we find you.
Umphathi wenhlanganiso yeWoza, unkosikazi Jenny Williams, uthe loba bengelazo abanye incwadi zokuzalwa lezithupha, uhulumende wehlulekile ukusabalalisa imfundo ngohlelo lokubhalisa olwe-BVR.
I think lapha maybe asikhulumanga kakhulu ngendaba zama-education because akusikho only ama-birth certificates.
Osakhulayo umnumzana Bakitsanani Dube uthi abantu abasinda kuGugurawundi uhulumende welula isandla sakhe soncindezelo oluphezulu ngokungabatholisi incwadi zokuzalwa osokuzabenza behluleke ukubhalisa ukuvota.
Mina ngithi ukungavoti kwabantu ababulayelwa abazali ngeGugurawundi ngenxa yokusela kwabo izincwadi luncindezelo oluphambili, ngoba ikakhulu nxa sikhangelele isikhathi esomnyaka ozayo esokhetho olukhulu, kulilungelo layo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi azikhethele yiloba nguphi uhulumende kumbe yiloba nguphi umongameli ozammela engancindezelwe ilutho.
Abantu asebebhalise ukuvota ezweni ngaphansi kohlelo lwe-BVR bedlula izigidi ezine, njalo abantu bafuna ukuba uhlelo luqhubekele phambili ukuze benelise ukubhalisa, ikakhulu labo abasebenzela phandle kwelizwe abakhangelelwe ukufika ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abasinda kuGugurawundi kukhankaselwa ukuba batholise incwadi zokuzalwa lezithupha ukuze labo babhalise ukuvota bakhethe uhulumende okokuqala empilweni zabo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokwethulwe edalele Congress leMelika lapho kuhlaziywa isimo seZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu weMelika uvuke namhlanje esizwa ngokunqoba kukaMnumzana Doug Jones webandla lamaDemocrats ethatha isikhundla sokuba ngummeli we-Alabama edaleni le-Senate okungazaze kwenzakale embalini yalelo lizwe. Inhlanganiso e-European Union ithi isimise uncedo obelukhangelele ukulipha ikomiti ebona ngezokhetho kwele-Cambodia e-National Election Committee ngenxa yesinqumo sikahulumende sokwalisa ukusebenza kwebandla eliphikisayo ele-Cambodia ele-National Rescue Party lokubotshwa komkhokheli walo uKem Sokha esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende. abasakhulayo abakade bekubandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele National People's Party asebebuyele kwele ZANU PF bathi uMujuru sokumele laye abuyele kulele wandla njengoba umnumzana Robert Mkabe onguye axabana laye sowakhutshwa kubukhokheli. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Henry Balakazi obe ngunobhala jikelele ebona ngokuqoqwa kwenhlelo eHarare uthi ukuphuma kwabo akusho ukuthi abasamhloniphi unkosikazi Mjuru.
The impediment that was there in ZANU PF, uduba obeluku ZANU PF lukhitshwe ngomathemadanda labanye abalwa impi yenkululeko. Njalo thina sithe sesibona ukuthi udubo lolu solukhishiwe sabona kungcono sibuyele kuZANU PF. Njalo sazisa lo mkhokheli wethu uJoyce Mjuru ukuthi kungangcono laye ebuyele ebambane labanye kuZANU PF.
Omunye wabasakhulayo laye osebuyele kuZANU PF umnumzana Simbarashe Majekano uthi ukubuyela kwabo kungenxa yokuba babone ukuthi iZANU PF yiyo eleqiniso lokuqondisa eleZimbabwe. Umachekano uthe abalokhe besele ku-MPP kumele babuyele kuZANU PF ngoba indawo zabo ziveye zikhona.
Well, I think I want to encourage all those who go in NPP right now that
mina ngikhuthaza labo asebesele ku-NPP ukuthi asihlanganeni madoda sibuyele sonke kuZANU PF ngoba iZANU PF kusendlini yikho lapho singahlangana khona silungise ilizwe. Imicabango yethu le engathuthukisa ilizwe yikho lapho singayihlanganisa khona sisebenzise ukulungisa ilizwe lethu sikhokhelwa ngumnumzana uMnangagwa. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenisani Ntungagwa uthe i-MPP ayila ekumelayo njalo abazi injongo zabo yikho sebebuyela kuZANU PF.
Kwami bebengakabi kumbeni lo singathi le njongo esingathi ngesikhiwa i-ideology eba yinjongo yengqondo ekhokhela lapha okuhamba khona ezombusazwe. Ubona kwami bebesazama.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Cleopas Ndlovu uthi uMjuru ngeke wabuyela kuZANU PF ngoba ekwazi ukuthi ukubuyela kwakhe yikuvuma ukubuswa yilabo ababephansi kwakhe.
UMjuru yena owakhathi usenkingeni enkulu ngoba ukuthi ashiye i-NPP abuyele kuZANU PF yena ngokwakhe isithunzi sakhe vele ambone ukuthi singammenela ukuthi anjani abuyele kuZANU PF.
Unkosikazi Mjuru waxoshwa kuZANU PF ngomnyaka ka-2014 esethezwa amacala ekufuna ukugenqula umbuso kaMgabe. Waxoshwa kanye leziphathamandla ezimbalwa ezigoqela umnumzana Didmus Mtasa, Rugare Gumbo labanye abacina besungula elabo ibandla eleZimbabwe People First kodwa layo yadabuka phakathi wagcina esebumba ibandla i-PP iphakathi kodubo lokufuna ukugcwalisa izifiso zikaMjuru nomsekeli wakhe umnumzana Simon Pepa Nkomo owethesa icala ukuxotsha amanye amalunga e-MPP yena engaziswanga. Mina isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Ingcwethi ezicobongula ezombusazwe zithi imali eyibhiliyoni eyodwa lengxenye yalo i-$1.5 billion eleZimbabwe eliyibolekwe ibhanga i-African Export Import Bank ingathuthukisa umnotho welizwe nxa isetshenziswe kuhle. Imali le ikhangelelwe ukuqeda indwendwe yamabhanga, ukuhugela usomabhizimusi kweleZimbabwe, ukuvuselela amafekthali kanye lokuthi labo abatshale imali ngamadola eMelika bayithole ilokhu iluhlobo olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe.
Ngaba lokusukuka okuthize endleleni abantu beZimbabwe abaphila ngayo. Kungenzeka ma ukubheka nje ukukhaphezulu ungafuni ukuthi ungene phakathi kwakho ubonisise ukuthi uyinokunye okuzela lokho. So uma sikhuluma ngaphezulu ngokukhaphezulu, yebo kuza kuba nenguquko of course. And ngokucabanga kwami vele kulicebo leZANU PF lalabo ababancedisayo ukuthi amehlo abantu baseZimbabwe nabanye abaphandle ababhekele ukubona izinto ziguquka eZimbabwe abone leyo nguquko kakhulu masinyane futhi kwakafikwa ku-election. So bazokuzama vele and sizokubona emalangeni alandelayo amalushwana khonokho kusenzakala kusiba lokuba ngcono ekuphileni kwabantu kusifana lokungcono mhlawumbe emabhenki ngento enezifana nazenezo.
Ngezinye indlela utsho ukuthi imali le ingasetshenziswa kuhle ingachaphazwa.
Okwamanje vele ngeke ichaphazwe ngithola kancane ngoba icebo lezandu lokuthi abantu bagcilakale bathi bona how nangu uhulumende omutsha usesenza izinto ezinhle. Yikho bethe bengena bahle babopha abantu abafanana nabochombo befuna ukuthi bayenze kambe ma ungabe usukubhekisisa ku-corruption nale okukhulunywa ngayo ngiyedwa yini angithi bayenzele khona ukuthi kube lalokho okubonakalayo kukanti esayithi kukhona okwenzekalayo but i-focus yabo kwamanje ukuthi kubonakale ubuhle kuphela so bazayenza iqiniso yikho besusa even nasezitradeni samaphoyisa bafaka amasosha bayenzela khonokho and izathu sabo yisemeso sokuthi izinyanga zenezi ezimbalwa ezilandelayo zishiya ekukhetho kuba abantu sebekholiwe mpela ukuthi hawu kanti kumnandi kanje ukuba ngaphansi kwezanu p f kusha kubusa umnangazi so i-corruption bazobe bekhangele kakhulu ngamehlo mpela akukhangeleyo ukuthi kungabi khona ozojontsha le mali njengoba i-15 billion yantshontshwa leyi izosetshenziswa ngaleyo ndlela okufuze isetshenziswe ngayo abantu ngoba kudinga amavoti abo bangathola mpela kodwa iqiniso ukuthi kusoyitsho kuyiwa phambili ke njengoba uyakwazi ukuthi kuthiwa khona ubabheme noma ungazi umgokisi ishu angabona umlotho uyagigile ngoba indlela aphila ngayo so kusiya phambili yikho lapho kusozabonakala khona ukuthi hawu abantu laba ngobabheme yini kumbe ngabantu.
Lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela esejohannesburg kwele South Africa. Abahamba ngezimota edolobheni leGwanda bakhala ngodubo lokusilela kwamafutha ezimota osokudale ukuthi intengo yayo iqonge. Lokhu kwenzakala inani lezimota esezihamba emgwaqweni osuka eBrightbridge usiya kobulawayo seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziphindela ekhaya kukhefu lekhisimusi. Uvosisizwe Mkhwananzi uyalandisa.
Amafutha ezimota ohlobo lwepetulo abele ntengo yedola elinamasenti phosa amathumi amane $1.38 egalazini lezuba namhlanje besebiza idola lengxenye i-$1.15. Leli galaji yilo lodwa elilamafutha ezimota kude le-Redan Engine kanye lele-Glow abengekho. Iningi labatshayeli lithi kunuka santungwana ngoba kungakholeki ukuthi wonke lawo magalaji angaphelelwa ngamafutha ezimota nesikhathi esifanayo. Iningi labatshayeli belixokozela kozuba linathisa izimota okudala ukuphazamisa iseka kwemisebenzi. Umnumzana Brighton Mleya ngumtshayeli wamathekisi edolobheni leGwanda. Yena ke uthi ukutshona befolele amafutha ezimota ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi kuphazamisa ibhizimusi labo.
Zikharesi mnumzana unzima kakhulu ngoba sesiswele imali yokuthi siyofida abantwana ezindlini ngoba isikhathi esiningi njengoba mina ngingu-taxi driver ngikwazi ngime ku-fuel line for something like an hour ngimile elayinini khanye lauthi khathesi elayinini i-hour kumele kuyobe sizothi isikhathi sine zokuthi nithole imali plus amabhosi abefuna imali zabo ukuthi ntamba mazikheshe imali zabo.
Omunye esithayisane layo ethela amafutha ezimota ohlobo lwe-diesel ngumnumzana Thandeko Zindimkandla kodwa ukusilela kwamafutha ezimota lokhu kwethuse kakhulu ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ulungisisa umnotho welizwe.
Sibona esake sakubona ungathi siyaphupha bese sidume sokuphelile ukhanya amafutha ezimota asefeli kakula lutho njengoba uzibonela lawe ukuthi imizila ezimota mide okungakanani kutsho ukuthi udubo lolu nxa luqalisa khathesi khalande khefu lekhisimusi kuyakwenza ukuthi abantu bathengela nxa bengazimiselanga ukuthenga kumele kulungiswe masinyane kungaze kwaphambanisa khefu lekhisimusi kwabaningi.
Inani lezimoto ezithela amafutha edolobheni leGwanda seliqansile ngoba izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa seziqalile ukuphenduka ekhaya zilanda ikhefu lekhisimusi. Ukusilela kwamafutha sekudala ukuthi athengiswe umkoto lapho abiza khona amadola amabili ilitha lilinye njalo isimo silakho ukuba nzima ngeviki ezayo lapho iningi likhangelela ukuphindela ekhaya lisuka kwele South Africa. ngingovusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMachaunden eGwanda.
Amanye amalunga edale le-Congress kwelemelika athi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa alungisise udaba lombhoqazo weGugurahundi olungalungiswanga ngwaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe nxa efuna kube lokuthula kweleZimbabwe. Lokhu kukhulunywe nguMnumzana Jake Flake okubandla lama-Republicans loMnumzana Cory Booker omela ama-Democrats kudale le-Congress emhlanganweni owenzele edale lenalelo obuhlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Asizweni amazwi kaMnumzana Booker.
Thousands of Zimbabweans still live with physical and psychological wounds of this violence. As we examine the future of Zimbabwe, one benchmark on the horizon is this August's elections. Free, fair, and credible elections.
Kunenga kulu okumele kwenziwe uhulumende kaMnangagwa njengoba abantu abaningi inhliziyo zabo zilokhu zibuhlungu. Abantu babuhlungu kakhulu ngodaba lolu lokugurahundi ngoba abantu babebulawa nje mahlayana. Abanye babephoselwa endaweni ezingaziwayo futhi ke abanye babetshaywa nje baze umuntu aziphelele. So kwamanje ke nxa sikhangela sibili kusibona ngazane udaba lolu uMnumzana Mnangagwa kumele aluphathe ngemfanelo. Siyakwazi ukuthi laye kucatshangelwa ukuthi wayephakathi kwakho konke lokhu, ngakho ke sicela ukuthi alulungise udaba lolu isikhathi singakapheli. Nxa efuna ukuthi abantu beZimbabwe behlale ngemfanelo kumele ukuthi abone ukuthi udaba lwegugurahundi luyalungisiswa. Esikubonayo khona manje ukuthi waye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kazange alulungise udaba lolu, walujiya nje lulenga. Umnangagwa sokumele ukuthi aludobhe alulungisise sibili okuzwayo. Esikubonayo ukuthi loba ke kuludaba oludala kodwa siyakwazi ukuthi amanxeba kapholi phela. Ngakho ke sokumele ukuthi amanxeba athothwe abantu inhliziyo zabo zihlaliseke ngodaba lwegugurahundi.
Lo uMnumzana Cory Booker obekhuluma edale le-Congress. Sixoxe njalo lo nkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas kwele Melika obelandela kuxoxwa ngodaba lweZimbabwe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ake sizwe ixoxa ngombhoqazo weGugurahundi lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Asonto ekhathazayo ukuzwisisa ukuthi kungani isilonda seGugurahundi sinsara ukuvaleka. Esimpini kuqakathekile ukubeka abadala lezihlobo ngendlela elungileyo, elenhlonipho, lokubeka ilitshe lapho abalele khona. Ukubeka ilitshe yikho ukuvalelisa. Ngakho siyakubona ukuba imuli ezihamba zingelakho ukuhlaliseka kwenhliziyo okulethwa yikubeka ilitshe zingaki eZimbabwe. Kumele sizwelane. Yebo uMnumzana Emmerson Mnangagwa akalakho ukubavusa abaleleyo, akalakho ukwesula ihlazo elenzakala ngeGugurahundi, kodwa angakwenza yikuthoba amanxeba alabo abasaphilayo abangazi lapho okulele khona izihlobo zabo. Kanti amaguzu lemgodi kunengangaka ekhaya, asikucabangeni ukuthi omunye umuntu nxa ezabe ehamba ezibuza sonke isikhathi ukuthi kungabe isihlobo sakhe amathambo alapha kumbe alaphana.
Wena ubona ngazani udaba lolu angalubamba njani?
Kuvile okumele kwenzakale. Kumele aqale ngokuxolisa. Ukuxolisa kweqiniso hatshi inyembezi zengwenya, you know, njengebizo lakhe. But kumele atshengise laye ukuthi kulesi iGugurahundi ilesi sindo, iGugurahundi iyahlaba, iGugurahundi ibuhlungu, axolise. Ngemva kokuxolisa kudingakale ukuthi lo olakho akwaziyo ngamathuna bakhulume kabatsho, abatsho ukuthi abantu bagqitshelwa ngaphi, bafihlwa ngaphi, kuhambe bayegejwa, kuyenziwa ama-DNA, abalezihlobo zabo bahambe bayephiwa amathambo ezihlobo zabo. Ilizwe libancedise ukubeka izihlobo zabo ngendlela elesithunzi.
Lo nkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, eMelika ebesikhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mngani, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongunobhala omkhulu weZANU-PF ukhangele lokukhetha abasekeli bakhe ebandleni leli kanye lakuhulumende kusiyaphela umhlangano weCongress. Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngodubo lwamasosha lamapholisa abikwa ezihlawulisa i-$15 nxa zitholakale zingabhaliselanga ukuvota kumbe zingelazithupha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.